Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 6th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com, for Shona, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials and some companies linked to the ruling party.
United States President Donald Trump has extended by 1 year sanctions imposed on Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and his inner circle, saying the new government policies continue to pose an unusual and extraordinary threat to Washington's foreign policy.
President Trump said Zimbabwe has failed to reform since 2017 following the ouster of the late President Robert Mugabe. The Trump administration said the Zimbabwean government has arguably accelerated its persecution of critics and economic management in the past year, during which security forces have conducted extrajudicial killings, rapes, and alleged abductions of numerous dissidents.
But ZANU-PF and government officials say Washington is dancing to the tune of the Zimbabwean opposition and former colonial power, Britain. The opposition, however, says the Zimbabwean government has only itself to blame, as it has failed to conduct free, fair and credible elections, state-sponsored violence and obey the rule of law.
The targeted sanctions were imposed on some ZANU-PF officials by the USA under Executive Order 13288 on March 6, 2003, following accusations of election rigging and human rights abuses. Some American allies also imposed similar sanctions on some ZANU-PF officials and companies linked to the ruling party and government. Yebo kambe zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla ke kuhlelo lwethu le-Live Talk sixoxa ngezithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Lapha sikhuluma sibili ngabantu abalezikhundla ezikhulu kakhulu. Omunye sibilwa kuzithezo lezi ngumunye uRobert Mugabe lomkakhe. Kuzobuya labanye abaningi abakubutho, njalo siyakwazi lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa layo khona phela kuzithezo lezi. Siboneke umongameli Donald Trump wakwele Melika esithi izithezo lezi usengezelele ngomnyaka ukuthi zibe khona ukuze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe. Uthi akula nto esiyalungiswayo solokhe umongameli uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni. Uthi butho likhahlameza uZulu, abanye abantu badlwengulwa, njalo kuningi kakhulu laba baphikisa uhulumende okwenziwa kibo. Uthi ke kukhanyazani sokuzalele ingwe khona ngale kwele Zimbabwe. So ngenani kuhlelo ke sixoxeni sizwe ukuthi kambe kuhamba njani kwakhe lokho.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende yavo nenyika yeAmerica. VaDonald Trump vakazivisa ivo kutanga kwevhiki rino kuti vakange vari kuwedzera kwegore rimwe zvirango izvi, vachiti ivo hapana chasanduka munyika pari zvino. Vari kuti ivo zvinhu zvavakange vakatarisira kuti zvichasanduka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro muna 2017. Hapana chachinja. Saka vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvakawanda zvakadai sekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kurohwa kwevanhu uyezve kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto munguva yapfuura, asi pasina vakawanikwa vachisungwa. Vanoti ivo zvakawanikwa zvichibuda mukomisheni yavamontlante zvinofanira kunge zvichiwanikwa izvo zvichigadziriswa. Saka ndozvimwe zvanga zviri kutaura hurumende yavaDonald Trump imo muno muAmerica. Hurumende yemuZimbabwe iri kuti iyo yakaburitsa zvinyorwa ichitaura iyo kuti yakakatyamadzwa nemamiriro akaita zvakabva kuno kuAmerica. Vachiti ivo nyaya yemasanctions iyi haifanira kunge ichipindirwa nenyika dzakadai seAmerica. Regai tinzwe kubva kunava mutodi veZANU PF vachitaura ivo maonero avo pane zvirango izvi zvakawedzerwa kwegore rimwe.
Zvinhu zvatagara tichiziva kuti ndo zvavataita nechikonzero chekuti vari kuramba vachitaura kuti kune nyaya dzemahuman rights hurumende inofanira kunge ichiita mareforms epolitics nemaeconomic reforms. Saka hazvitishamisi kuti vaextenda hurumende yeamerica yaextenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iwayaramba aripo. Saka vakuru veamerica vakatrump nevamwe vanenge vasina chokwadi chekuzva kuti nyika tiri kufamba takamira sei, vari kuteerera chete opposition, havasi kuteerera hurumende. Saka kuwedzera kwavaita masanctions, kuramba vavo vachiita masanctions, atagara tichiti ari illegal, haasiri pamutemo. Hakuna United Nations yakatiitira masanctions, bilateral issue yedu neBritain.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaEnergy Mutodi vebato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pekuwedzerwa kwakaitwa zvirango zvakatemerwa nyika nenyika yeAmerica. Regai tinzwe kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo mushure mekunge sekunzwa kwamaita vaMutodi vanga vari kuti ivo vanoita mabasa emapato anopikisa savana MDC ndivo vakakumbira zvirango. Asi regaitinzwe kuti muzvare Gladys Hlatchwayo vakati chii.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekumovement for democratic change kuti tinofanirwa kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo, hadzina kukoshera nyika dzekunze asi dzakakoshera nyaya dzezvizvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarisa isu kurohwa kushungurudzwa kunoitwa isu vebato rinopikisa, tikatarisa kurohwa nekushungurudzwa kunoitwa mabato akazvimirira macivil society organizations, tikatarisa kusungwa kuri kuita vanhu zuva nezuva tinenge tiri mumakoti takamira tichipa solidarity nevanhu vari kusungwa zuva nezuva. Kodzero dzevana veZimbabwe tikatarisa nyaya yesection 59 nyaya dzekuratidzira dzinova dzirimo mubumbiro redu reZimbabwe zvese izvi hazvisi kuteedzerwa. Nyaya dzemauto nekupinda kwavanoita munyaya dzepolitics, nyaya dze1 August dzakaitika kurayiwa kwevanhu, tikatarisa zve zvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa hapana chakaitika. Kune makomishen akaiswa vana Motland Commission vakaita marecommendations haana kuimplementwa.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pakamira bato ravo reMDC panyaya iyo yezvirango, vachiti ichokwadi zvinhu zvinofanira kugadziriswa, zvakabuda mukomishen yavaMontlanti zvinofanira kuteedzerwa sechikumbiro chiri kupiwa neAmerica kuti zvirango zvibviswe.
Siyabona sibili nxa sikhuluma labantu abakubandla leMDC. Bathi ke izitshezo lezi kwenziwe kuhle umongameli Donald Trump ukuthi azengezelele ngomnyaka owodwa ukwenzela ukuthi engxenye kube lenguquko khona ngaleke kwele Zimbabwe. Ukhala ngokuthi ibutho likhahlameza uzulu okunye okumangalisayo, abantu ukuthi bayabhonkolwa sibili, ayikhona okokudlala lokho. So aphinde ethi njalo akukhanye ukuthi sokeke kwaba lenguquko kwele Zimbabwe selokho-ke kwasuswa owayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni. So ke uyakhala kakhulu sibili, bayakhala kakhulu abantu kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke abakubandla leZANU PF bathi hayi lokhu siyakwazi ukuthi kuvela ngaphi, bahle bathi lokhu kwenziwa ukuthi ke ilizwe leZimbabwe lathathela abamhlophe umhlabathi. So ke bavele bama ngakhonoko njalo sibili bachaya phansi ngenduku bathi khonoko kwenziwa imelika lamanye amazwe akulunganga, so ke kumele kuguquke. So ngokufisa kwabo bathi konke lokhu ke kungani kuyabasinda okunye okumangalisayo. Siyabona ke ukuthi likhona endaweni eziningi, lingakhohlwa usixhuma ke. We are also on Twitter, remember our Twitter handle is Studio 7 VOA, enye yangkhona the other one is VOA Ndebele. on Instagram. You can get in touch with us on VOA Ndebele. So let's get together. Let's exchange some views on those platforms. And we also have Studio 7 on Facebook. Then we've got VOA Shona and then VOA Ndebele. Kunjalo ke zurukandaba asixoxeni sibaneng.
Aiwari ke itimbotarisa vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona ndirikuona makawanda chaizvo uyezve tinotenda nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva. Tina Alson Havana ari kuti I'm watching you live from Zimbabwe Belvedere Teachers College. Elton Mafarari kwari kuti maswera sei kutete. Aiwa kunota swera zvakanaka mbongeni Ncube and I'm watching you live from Portugal. Nyora inamba dzenyu timbokufonerai mupinde muchirongwa asi ndirikunzwa kuti tine munhu panharapa
nakuzwa. Yes, we've got our guest and that is Mr. Malaki Nkomo. He is a former member of parliament for Incisa South. He was representing the ruling ZANU-PF party. Mr. Nkomo, good evening and welcome to Live Talk. Isijonile kakhulu unjani Nkomo? Sicela ukuthi ungani uyaxoxebuka kancane ebantwini ngoba siyabazwa ku background. Ungani uyaxoxebuka kancane kwazithi singabe siba le interference. Kodwa ke So ke nazo ke izithezo zenotho lapha baba Nkomo. Nxa ucomfortable futhi ungafaka ngesilungu. Kumbe siqalise ngesilungu sibili ukuthi sizwe ukuthi wena uthini ngakhonokho. So what's your view on this targeted sanctions in terms of US President Donald Trump having extended these sanctions, Mr. Nkomo?
What I don't understand now is I can say these people are calling for sanctions and who are supporting what Donald Trump has said. I'm just wondering who they think is going to suffer from those sanctions. We have to look at a situation where with people who are very poor in our community, people are supposed to be supported by the government. So it's a saying Donald Trump should actually put more sanctions on Zimbabwe. Who then are you targeting? Who do you think will be the recipient of these sanctions?
So now when we look at this issue, you know, Mr. Donald Trump is saying nothing has actually transformed, you know, following the ouster of the former late president, Robert Mugabe. So, and indications are that some soldiers have been actually gunning down public protesters. So those are tangible things that people can see. So is Mr. Trump not truly reflecting what is happening in Zimbabwe?
I wouldn't say Mr. Trump is actually reflecting on what is happening in Zimbabwe. It was when people have to touch anything that has to do with soldiers, it depends on what angle you are actually looking at that situation. Because you see, if a soldier is called to come to go and calm something, it doesn't mean that he's fighting the people. Let us look at the property that was destroyed. Let us look at the situation that actually transpired for them to actually try and defend the property and the people. So if for people to raise that today and say, yes, Zimbabwe should be given sanctions because soldiers did this and that, that is wrong information. And I should simply say, calling for sanctions, it therefore means that you are saying people should suffer. Suffering for what? As Zimbabweans, we also need to be protected. Let us say, my property, that should be protected. Who should protect me from that, from the hooligans? Who should protect me from these people?
Yeah.
Could be soldiers, could be police officers, could be anybody.
Ngesintu ke akufaki ngesintu nje ngamafutshane ukuthi izisezo lezi ubona njani okwenziwe ngumongameli Trump.
Umongameli Trump lapha into ayenzilele imbi kakhulu ukuthi athena sesifaka ama-sanctions elizweni leZimbabwe ngezizathu and azipower ezokuthi kuthiwa amasosha afike athi. Abantu asikhangeleni umumo oyabe ukhona ukuthi okubangela ukuthi kuze kwenzakala izinto ezinjalo kuyini. Thina sikhona ku-ground esasikhona sibona kusenzakala. Ngiyabona ukuthi izimota zatshiswa, ama-building adistroya, konke lokuya. And abanye babethwele izikhali ezingaba ngamabhemba kumbe ngamahloka kumbe kuyini. Sebethwele lezi thina bebulala izinto zabantu. Endaweni enjana lingathi nxa umsebuya ukuthi azovikela. So kuthiwa khona sesikupha ama-sanctions ngendlela yokuthi livikele abantu ukuthi bangabulawula izinto zabo. It's not fair. Honestly, it's not fair. Let us be very fair on the situation. We can't answer and say, Tina, I'm a sanctions guy, you as a news are in Zimbo. Umuntu was a superamba.
I'm waiting for my guest, Mr. Tawanda Jokora of the MDC, here in the US. So I'm sure we are trying his number. I understand he's on here. Makadiva Jokora.
Magadi tete mavelas, magadi watere.
Aiwa tiri wadi, mugati po fungwa zenyu ere, pane, zvirango zvaka nzi izvone, Amerika zvicha enderera mberi kwegore, kuna vamunangagwa nevamwe vemuhurumende yavo.
Isu se MDC sevana veZimbabwe, tinongotaura kuti veAmerica pavakaita zvavakaita, vanga vaona zviri kuitika muZimbabwe, vanhu vane embassy yavo iri muZimbabwe inenge ichiona kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe, mahuman rights abuses ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vanenge vachizviona zvese izvozvo, ende totozivawo zvakare kuti mwedzi yakapfuura iyo, 5 months ago, American government yakatumira vanhu vayo, nhumwa dzayo, dzikaenda dzikanoona, dzikanotaura nevanhu pasi, dzikanotaura nevanhu vehurumende, dzikataura nemaopposition parties, vakaudzwa zviri kuitika muZimbabwe. Vabva ipapo voona kuti inga hapana chiri kuchinja kubva pakaenda Mugabe. Vanhu vachiri kungourayiwa, vanhu vachiri kungopondwa mumugwagwa. Takazviona izvi zvichiitika musi waAugust 1, masoja achiuraya vanhu, tichiona tose, nyika yese ichiona. Takaona munhu akaita sakomanda vanonzi vakomanda Sanyatwe vachizonzi vakupiwa zvirango zveupfumi. Tingacheme here pakadaro, nekuti vanhu vakaurayiwa paremare Zimbabwe. Tine vana vasina nababa nanamai, vana vacho vakaurayiwa, asi munhu akauraya akaonekwa, asi munhu iye haana kuenda mujeri, ari kungofamba nhasi, ari kungowana zvese zvaanofanira kunge achiwana. Saka izvozvo ndoona zvakakonzeresa kuti America izotaura kuti haiwa, zvirango ngazviendere mberi nekuti hapana chachinja muZimbabwe.
Maybe if you can just give us your comment in English, because we heard Mr. Mutoli of ZANU-PF actually saying it's the opposition who called for these sanctions. What's your view on the extension for a year on sanctions on President Emmerson Mnangagwa and some of his team in government?
There is no opposition that is called for sanctions in Zimbabwe. There is no sane person who would want anything like that. The MDC has never called for sanctions, will never call for sanctions against the people of Zimbabwe. It is ZANU-PF itself that has called for sanctions against Zimbabwe. They have not improved on their human rights record. When Emmerson Mnangagwa came into power, that was what he went all over the world telling the people, that he was going to change, that he was going to improve human rights. But what we have seen right now is an increase in the abuse and persecution of Zimbabwean people. We all remember what happened on August 1. 6 people were gunned down in broad daylight. We saw the soldiers doing it, 45 degrees. Everyone saw it. Those people were innocent people, defenseless people, and the U.S. Government saw that, the ambassadors saw that, and the U.S. government actually told the Zimbabwean government that they want to see action being taken. Action was subliminally taken by the so-called Commission of Inquiry that was put in place by Emmerson Mnangagwa. But it turned out that it was just a child play. Nothing came out of that. Who was arrested? Those soldiers are still, going about their business. Why is the families of the people who were killed are going without breadwinners? So that's exactly the point of contention here. That someone killed, someone murdered Zimbabweans in broad daylight. 6 people were killed in January. From January 18 to January 24, 23 other people were killed, and nobody is in jail for those murders. Mm-hmm. So that's what invites sanctions. not the MDC.
Thank you so much, sir, and stay on the line. We are told that we've got a caller. I call it to Ngubaba Umuzi Dube. Baba Dube, kunjan? Ngiyaphila, umthembo lawe?
Yebo.
Yeah, mthembo sithemba. Akuthi ukuthi ungaphi khona?
Mina ngiseRamdeni.
Yeah, akuthi ukuthi wena izijezu zenotho lezi esezingezelelwe ngumongameli uTrump, ubona njani konke lokho?
Azona zina problem.
Ezoma bengashita nje kuyenza iphone yakho ngazani ikhijiwe baba. So sicela ukuthi uhlale endaweni A1. Ubone ukuthi awuhamba hambi kwenze ukuthi sikuzwe kuhle. Ungaqhubeka khona.
Okay, manje yezwakala.
Yes, uzwakala khona manje.
Okay, ngisho ukuthi ukwenza kwakhona ngoba before le government eziyenza la manje uma siba ukho. So ithese zethu kunesitshintsha kumele i-government ishintshe la kuyenza. Ngoba ama-functions ashintsha ngendlela abona benza ngakhona. Ngoba umhlaba omkhubukele ukwenza abantu bahlukunyezwa right and left and right. So if bengashintsha ukwenza, hayi ithese zethu zethu zingashintsha. But uma bengashintshanga kuzoba nzima ukuthi ithese zethu ziphume.
Wena ufisa ukuthi kuguqulweni kwele Zimbabwe kwenza ukuthi izijezo lezi kumbe zesulu?
Ikakhulu ma kungaguqulwa nje ukuhlonishwa kwamalungelo emajority kakhulu ngoba manje abantu abahlonishwa kukhangelelwa nje ama-civilians nje kakhulu laba abaphatha imbhobho lo ma ungaphatha umbhobho hhayi awena umuntu so manje bona ma kungahlonishwa nje bonke abantu belingane kungabi ne-social ngabe nepolisa ngabe nenesi nje bonke nje abantu nje nalaba basemakhaya bangasebenzenzi bephathwa ngokufana.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke mthembo sithembayo ube nempela viki enhle mfowethu, siyabonga kakhulu. Yes, so Mr. Dube here is saying that you know people in Zimbabwe are concerned about human rights abuses and if the government transforms and makes sure that there are no human rights abuses, maybe the states and other countries are going to remove the sanctions. But it says there's no change, absolutely no change in the country. Mr. Malaki Nkomo, ungathi nakhona okukhulunywe ngumbusi ngubaba uMuzi uDube ngamafutshane sebeni?
Mina engani angizwisisi ebantwini ukuthi phezu kwento zonke abazikhulumayo lezi ama-scientists angaba yiyo yini indlela eyokuthi khona uma kulokunye abakubona ukuthi ngalongisilizwe lethu yikho lapho lo mbuzo khona ukuthi ukufaka ama-scientists izijezo zemoto kulungisani akubulale ngamandla la ilizwe lakhona.
So wena ubona nzani kuyabhidliza? Yes, akuzwa kakhulu ungangena khonapho mavulo.
Vajokora, pane vamwewo vanochema-chema vachiti zvirango izvi zviri kuwanikwa izvo zvichikuvadzawo vamwe nekuti vari kutiwo makurukota ehurumende mari vanoiwana zvimwe zvakadai vanozviwana. Munotii kune vanenge vari kudaro?
Ine handizive kuti zvinenge zvichibva nekupa. Hapana chiri kukuvadza vanhu kunze kwezvimwe zvamuchataura pamberi apo. Vanhu ma-sanctions atinawo isusu ma-targeted sanctions sekuti sanction rakapiwa Sanyatwe naOwen Machete Muda Nguve. Sanction iroro rinokwadza sei nyika? It's a targeted sanction that is targeted against an individual. How then does it affect the livelihoods of other Zimbabweans? Maybe we should be talking about the sanction that the Zimbabwean government, that Emmerson Mnangagwa has imposed on the Zimbabwean people. The sanction of corruption. Zimbabwe is losing $80 billion, it's lost $80 billion to debt because of corruption. The evidence for that is there. You read anywhere, you Google Zimbabwe corruption, you will see that we have lost $80 billion. Can you imagine what you can do with $80 billion? Maspageti roads ari kutaurwa navachamisa anogadzirwa pasina kana chii ne$80 billion. Saka that's the sanction.
I don't know. I think his phone got cut off. But we are hearing there from Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa, based here in the United States. Literally just saying, you know, I'd asked him a question, Gibbs, that people are saying these sanctions actually affect the ordinary people as well. So he was saying, no, these are targeted, especially at those, and I think those that were added onto the list recently that are in the army, who were cited as being involved in the August killings by the Motlanthe Commission. in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yeah, zokuthi ke silo baba lapha econgweni ubaba unyoni. Baba unyoni kunjani? Ukhulumisana kumbe?
Tabitha manyoni.
Yeah, manyoni kunjani?
Hello sisi Tabitha.
Hello Muriteng.
Ai wathi riwadi taura isare nyu hanzvadzi yangu Gibbs anyatsonzwa nokuti anganzwa kuti vamai.
Alright,
you
better
start with my own. I think next time. Aiwa, next time. Yeah, Murkuins, where you're in the Aiwa, tinotenda manyoni. Muve neweekend yakanaka uyezve Happy International Women's Day. Nemusi wesvondo izuva redu madzimai, saka muve nezuva rakanaka nemusi wesvondo. Gibbs, there we have Tabitha Manyoni who's in Harare. She says she actually wants all the people in cabinet to be imposed or to be on that list because she says, you know, the people in the government are happily living a good life. So it's better if they are all put on the sanctions list because that way maybe then they'll be able to look at what's going on in Zimbabwe. She says just outside the house, there's a garage and there are cars that have been lined up for a few days and no fuel. And transport is expensive. EcoCash is not doing what it's supposed to do. The charges are exorbitant. So she says, no, the sanctions must actually be increased and have more ministers put on them.
Yeah, basically, siwe kutuwa kulo mlaleli, kutuwa siwe kutuwa ke ifoni ya ke, kumbe mbabu malagi, unkomo. So let's go briefly back to Mr. Tsokora. So Mr. Tsokora, looking at the situation in Zimbabwe, just briefly, do you think the government is going to transform in one way or the other, and the MDC is going to continue calling for these sanctions? So can you clarify that?
Let me start by clarifying. The MDC is not calling for any sanctions. Zimbabwean government, Emmerson Mnangagwa and his corrupt ministers are the ones that are inviting sanctions upon themselves. There is no one in MDC, President Chamisa, Tendai Biti, or anyone, those that they are accused of asking for sanctions, nobody has ever asked for sanctions. They are seeing what is happening. And the other question Do we have any way forward? Is there anything that is going to change?
Mm-hmm.
I can unfortunately say to the Zimbabwean people, with Emmerson Mnangagwa and ZANU PF, I don't see anything changing. There is nothing that is going to change because that this government has refused to work with the people, has refused to improve on their human rights record. They have also refused to fulfill what they told the people, that they will have zero tolerance to corruption. In fact, corruption levels have actually increased. We cannot, there cannot be any change in Zimbabwe when the government prioritizes things that don't benefit the people of Zimbabwe. You see the president having to get a private jet for 1.8 million. That 1.8 million could be, can resuscitate Parele Nyatwa, can resuscitate Harare Hospital, but they use it, they end up using it for one person. So we have the money in Zimbabwe. We have the resources. We have the gold. We have the diamond. We are getting the money, but the money is being used, misused by the Zimbabwean government.
Thank you so much, Mr. Tsokora. So, kutwake ulo baba osekungeni lapha Alfred Mkandla. Baba Mkandla, ungachona njani?
Yebo, baba Mkandla.
Siyaphila Mkandla, ungabukho lapha Mkandla.
Sekatafika baba.
Ye, ungathini ke ngezithezo zenotho lezi? Wena ukubona kwakho sibe.
Ngokubona kwami izithezo lezi baba, izithezo zilungele iZANU PF ngoba iZANU PF ihlukumeza isithezo sabantu zaseZimbabwe. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi lezi zithezo iZANU PF khona izosinda ukuthi ihlonise ibintu ngendlela yokuthi uma kunezithezo sekukhona ukwenza lokho eyazi isithezo.
So wena uthi umongameli Trump wenze kahle kakhulu.
Umongameli Trump wenze kahle kakhulu ngoba umongameli ezali phezu ithathela phansi izizalwana zeZimbabwe. Sinje sikhona lapha eSouth Africa asikuthandi kuzala kodwa siyenza isimo saseZimbabwe sikhona.
Kodwa pho-ke udaba lolu lwezithezo zenotho luyaphetha ngani mfowethu?
Udaba lwezithethe zenotho ukuze lithethe ukuba umongameli Mnangagwa avume ukuthi aphume esikhundleni, anikeze omunye umuntu ezokwazi ukuphatha kahle umbuso waseZimbabwe engaseke aphathe ngodlame. Ngoba khona manje uphatha ngodlame uMnangagwa, amabandla aphikisayo uma uthi akhankasa ahlukunyezwe izizalwane zeZimbabwe mazithi zifuna ukwenza amalungelo azo ziyahlukunyezwa. Nathi sikhona lapha eSouth Africa masingena nje ebhoda khona lapha kuzoma-bitbrix impahla zethu ziyazizwa ama-custom duty sento zonke zona zaya ziyasikilela ngenxa yakamongameli ezali pf.
Hayi-ke siyakuzwa, phosela ukucina baba 10 seconds khona.
Hayi, lokucina yilomele ukuthi umongameli yasezimbabwe akayikho esikhundleni kezizalwane zezimbabwe ziphile kahle, yikho singakujabulela lokho.
Kodwa kulo muntu angabonga ukuthi iya nje isikhundla mzala pho ukuthi hayi nakho thathani phela umbuso awuphakelwana njengagwayi phela.
Ngiyakwazi ukuthi awuphakelwana kodwa okumele akwenze naye ukuthi kumele acabangele abantu baseZimbabwe, akwazi ukuthi abantu baseZimbabwe kumele baphathe kahle. Ngoba umongameli obephatha izele uRobert Mugabe ube ngcono kunomnyaka uMnangagwa useyivulele umnotho waseZimbabwe.
Hayi,
ngombono wami uMnangagwa akathile omunye intambo noma kungaphumanga lona ibandla leZANU PF embusweni, kodwa uMnangagwa akabhedele omunye umuntu ngoba yena uyehluleka.
Hayi-ke siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathelela kusasa
iyabonga mphathi, ngiyabonga kakhulu.
Ye, mkandla ubele mpela vike enhle kakhulu mfowethu, ungakhohlwa-ke lokuthi upheke phela inhloko phela udlela abanye.
Hayi, kuzoba kanjalo mpela ngibethethi kona lapha ngibe enkonzeni ngibeyathandaza.
Hayi, kulungile kakhulu, sithandazele lathi, sibongele kakhulu baba.
Siyathandaze kakhulu mpela nokuthi leli gcikwane le-coronavirus lizama ukuthi uNkulunkulu akuhambele mpela lingasiphathi.
Hayi, siyabonga kakhulu, ungathina kusasa.
Siyabonga baba.
Okay, bye bye Mr. Mkandla, so have a lovely weekend. Mr. Mkandla is saying that ZANU PF should actually transform. He says, you know, these sanctions are not too targeted. They must be tightened to make sure that things work out very well. So then he says he's in a church right now. He's praying that the coronavirus won't affect a lot of people. We know that in USA, in Montgomery County here, where some of us live, the corona. There are three people that have been diagnosed of the disease. So, yeah. So
yeah, nobody that's is immune. Things. Nobody is safe. But regarding going to Kwanavadzokora, as if na mudefi edians musativi gre corona virus kubaku Washington ikoko. Aiwa muiwa nemchiona program. It's on contact. But regarding the Kwanavadzokora, Vadzokora mungawone pane zvinga sanduka here. Mushure mekunge zvirango izvawedzerwa kwegore. Munoona kunge zano PF ichagara pasi here ichiona kuti ndepapi pavangagadzirise kana kuti munoona zvakamira sei.
Ndoo nzira yega yasarwa nayo ZANU-PF kuti vagare pasi vataure nevana veZimbabwe vataure nevamwe mapato emuZimbabwe zvikuru sei MDC kuitira kuti zvinhu zvichinje muZimbabwe iyo yega ZANU-PF iyo vega vamunangago vatoratidza kuti havakwanise kuchinja saka dai vanga ari munhu anonzwira vana veZimbabwe tsitsi dai vachitongosiya zvavo basa he should just resign because he has failed.
Mhm, tiri ipapo pekuti resign munoona zvichiitika here tichitarisa bumbiro remutemo remunyika pari zvino rinoti iro munhu anowanikwa iye achizotora masimba munyika awanikwa avhoterwa.
Hapana chinovatadzisa kuresigna. We have seen it happening in all countries. It doesn't happen in Zimbabwe only. If you have failed, if you are seeing that you have failed, your economic policies are failing, what has it done? His monetary policy is just showing confusion. You know, unoona nhasi kwaiti kune US dollar, mangwana kune Zimbabwean dollar, mangwana mari yako yange iri mubank million yawati iri mubank, yakunzi yama million yema bond. I mean, who would want to go and invest in such a country? All those are signs of failure on a leader. And the right thing for that person to do is to humble themselves. There's nothing unconstitutional about it. Anongotaura kuti izvi ndazvikoniwa izvi. Kosiya vanhu vanokwanisa kutonga nyika. Vatonge nyika kana achinzwira vana veZimbabwe tsitsi ndozvaanofanira kuita.
Mumbobata makadaro regaiti mboverenga. Let me just read. Okay, I understand with the caller. Hello, caller. Hello, caller. Ehe, tukutaura nani uye zve muri kupi? Taurisai mukoma, nhare dzenyu, nekuti nhasi pano pari kupisa vanhu vada kutaura nenyaya yezvezvirango. Nhare dzenyu imboedzai kana dzatadza tokufonerai zvakare. Tiri kutaura nani? Nhare dzavo dzaita
is a problem. And then I've got a question here, marvelous. Somebody by the name Sendekera wrote this on VOA Studio 7. It says, Mr. Tawanda Tukura is a former colonial master's puppet. Mr. Tsokora, so I think you heard that, you know, this person is saying people like you are like former colonial master's puppets. So maybe assuming that you are in the opposition. So can you react to that? Because we cannot let this thing just filter without any responses.
Hey, in Indipan, Ungotawara Chokwadi says Rukitka Zimbabwe. Can I over Ungotawara Zukuti? Masanctions ndo ari kukonzera kutambura kwevanhu. Kotova bvunza kuti ko 80 billion yatiri kuyataluza kusvika nhasi necorruption havasiiona here. Ndo zvinhu zvatinokwanisa kuita isu semaZimbabweans. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuitwa naMunangagwa neZANU-PF kuti ngatimisei corruption. Mari yese iri kubuda iyi neufirifiri ngaiende kunoshandira vanhu. Ndo zvatiri kungotaura chete. Saka ndaita munhu wekolo. A former colonial master puppet pakuti vana veZimbabwe vari kutambura vana veZimbabwe havana chikafu havasikwanisa kuenda kuzvikoro nenyaya yezvinhu zvinokwanisa kugadzirwa ne 80 billion iri kupiwa na ZANU-PF.
Thank you so much and you can put that in English. 1 minute, I'll just give you a minute.
Yes, I'm surprised that he's calling me a puppet of a colonial master. All I'm saying and all the MDC has been saying is saying the truth of what is happening in Zimbabwe. I've said, and this is there, anyone can check this up. We are losing over $80 billion. Well, we have lost $80 billion to date because of corruption. So if anyone has to be blamed here, it is the government, not the opposition, not myself. Because if we can correct that man is enough to get Zimbabwe back on track.
Thank you so much and stay on the line. Sinobabake lapho Nkosi Mthembo. Mthembo kunjani? Baba Mtembo anguzwa ukukhona kunjani Mtembo?
Hayi ngithi ngiyaphila.
Yeah, wena Mtembo Mtembo lawe?
Hello?
Ungudube lawe?
Yeah, ngingudube
la. Abantu lamhlabathi, abantu bakodube lapha bacha ufetsha fetsha la. So kodwa hayi kuhle ukuthi sigcwale ko lapha mfowethu nyabonga kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. So wena ukubona njani konoko kwezithezo zenotho esezingezelelwe uMongameli Trump?
Mina ngibona ku-right ngezinye indlela.
Chasisa ba.
Ngoba bona abantu izanye nangokwanto yibo vela abafakela izitezi zomnotho. Oku-right ukuthi yena isawuni iphume iphele elizweni yikuukuthi kuphele izitezi zomnotho. Njalo bona bazibona ukuthi vele icala balalo kodwa bafuna ukuvuma icala. Bengavuma icala nje sizakhitshwa. So wena okukho khona ukuthi bevuma icala, bevuma ukuthi bayabulala abantu, bayahlukumeza abantu abalandeli ama-human rights, imithetho yama-human rights. Kuyakuphela konke lokho.
Hayi-ke siyabonga kakhulu-ke. Ungadinwa lakusasa Mthembu, ube ne-weekend enhle kakhulu baba.
Hayi, nami ngiyabonga kakhulu ungena kusele.
Yeah, thank you so much. And I think we're joined by our third guest, and that is Mr. Philip Gaule of ZANU-PF. Marvelous, you can go ahead.
Ai warege timbotora mkana uno kuti timboverenga vari pano pa live yedu tsandaenda kuna vadzokora pana
kripo. No, Mr. Kaule is on the line.
Yes, so I heard you. Let me just acknowledge some of the people that are following us. Carrington Mangwiro tinokutendai, muri pano Fraser Chicks Nathan tinokutendai, ndiri munotitsigira zuva nezuva, tinoziva kuti data inodhura, saka takamirira kutora vagaule tati timbokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Vagaule tinokuchingamidzai pachirongwa. Tipewo pfungwa dzenyu nezvakaitwa nehurumende yeAmerica yekuwedzera zvirango zvakatemerwa nyika kwegore kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende. Asi handisi kuziva, there's some feedback on your phone, either dzimai radio kana muine radio ikoko. There's something not
right.
Yes, ndatodzima TV.
Yeah, chitaura izvi noti hatisinga kunzwi.
Nyaya iripo yezvirango iyi inyaya yandakaona kuti ndakaiona ichidzokorwa ichi ichiitwa navana Trump. Vana Trump ava ndikutaurirei vanhu vane kurwadzwa nenyaya yakatakatora minda vari kuhwanda hwanda nezvimwe zvakadaro vachimbotaura nezvizvi. Ini ndogara ndichitaura chinhu chimwe chete kuti ava varunga nhasi vari kutaura zvinhu zvemahuman rights nezuro vange veri kupi vechikwidza mugare ngoro dzamabhiza vechimupa zvinhu zvakawanda maonerazvizvatoata vanhu nenyaya yekukura hundi iyaya nenguva iyeye yekukura hundi iye zvino avana havasi kufara nenyaya yeminda chete ende nyaya yemasanishinza kuti tirambe tichitaura naye pamusoro penyaya yemasanishin ini handioni kuti zvinotibetsera isusu senyika yezimbabwe ngatitirizitorei tiri nherera tiri kudzvanyirirwa nevarungwa vana america nevana britain ndivo vanga vari kutidzvanyirira kuti havachi kuda haasi masanctions aya haasi masanctions avane agenda yavo agenda yavo linda matariro akataura zvakawanda kuti ava even maorganizations arimo nderegime change vari kuda kuti vanhu vatambure munyika varambe vachikonzeresa maproblems akadaro vanhu vatambure vozopedzisira vomhanya mastreet vechikuda kuura hurumende ndiozoro pane regime change agenda ndiyo yana maamericans aya hakuna chimwe chinhu hakuna chimwe chii chakatadzwa Mnangagwa akavatadzire chii akavaitira chii chakashata Mnangagwa akauya akaita maelections akanakanaka maelections vanhu vacho vakaitwa peaceful elections akanakanaka zvokuti takaronga zvinhu zvavo kuti kana kwapedza maelections kuti kwambotiwa masoja afurawani inhema kaidzodzo dzange dzirirongwa nevarungu vechishandisa vanhu vavo vari mukati menyika vanoshanda navo kuti vaite zvinhu zvakashata kudaro ende inini ndiri kuzviramba kuti vatengesi ava vanongoramba kwa vachitengesa vachisanda nevarungu vachitionzera masanctions vachikumbira masanctions nemhau kuti varungu vacho ivava veyabhita nenyaya yeland iyo.
Mhm. Aiwa tinokutendai, rambai makabata. Tiri kunzwa kuti tine mutereri ari pano. Hello caller. Aiwa makadienyi, tutaura nani uyezve muri kupi?
Rufford Spear ndimara.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Muri kuzviona sei tinoona kuti America yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kuna vaEmerson Mnangagwa nevamwe nhengo dzehurumende yavo?
Aiwa, izvi zvaitwa naAmerica kezva hapana chinotombotyisa apa, chaimbotivhundutsa kana kushamisa panyaya yemasanctions iwayo. Vane masanctions ana kungouya kai. Akangounzwa nezanup f iyoyo after mushure mekunge patyiwa kodzero dzevanhu, nyaya yebundiro yemutemo yenyika haisi kuteedzerwa. Saka zvinondishamisa kunzwa vamwe vana vemuno muzimbabwe vana vakasvika chaivo chaivo vachibudza kuti hanzi inyaya dzevarungu vakutenga hapana. Constitution ngaingoteedzerwa, bundiro yemutemo ngaiteedzerwe. Takanyiwa constitution 7 years ago muso mu-2018 bundi remutemo hakati ratedzerwa. Rakaitwa iro rabvata nevana vezimbabwe vese mhomho yezimbabwe, asi constitution iyo yakuda kuchichinjwa manje nevanhu 90 vamuparliamendi rezanup f. Hatingashandisi advantage yekuti nohwandwa muparliamendi ka toti takuda kuti tichitanga kuti taakuita takutanga chima chimwe nemasanctions takutanga kutaita zvigamba pabundi remutemo rene 7 years risati raimplimendwa risati rashanga kushandiswa taakutanga kuti takutanga kuita zvigamba ipapo. Ungatenga trouser yako munyowani mushopo utanga utaa kubvarurisa zvigamba pasina kubvaruka, hazviite izvi. Saka taita zvinhu zviripo chaizvo zvemutemo vakateedzera zvakaitwa zvakapo kuti masanctions aitwe. Masanctions haana kungouya, akaunzwa nenyaya yekushayikwa kwevanhu munyika neyekumbunyikidzwa kwevanhu munyika. Itaidza mari izvo zvaaripi amakore mangani 6 years mumwana wevanhu haziva kuti aripi. Ingave nyika iyoyo yekuti haina kana tresi yekuti munhu ashayika aenda kupi. Ingave nyika yekuti vanhu vanopfuurwa, vanhu vakangotarisa nyika yese patrese akatarisa poshayikwa kana munhu wani anonzi atsungwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka masanctions aripo aya kai ngavangobvisa vangotedzera zviripo. Vakatedzera zvoda kuti zviitwe, handione pane chinedambudziko ipapo. Vamunangagwa kutaura nezvaunzi vakauya vakachinja zvinhu zvakachinja. Panga pana Robert Mugabe chaitomboona nachivaiva mustreet isu vanhu vaishaika vachidii tanga tiine problem muona Mugabe, asi zvazonyanyesa. Vanhu kupfuurwa takatarisa, vana mai vedu kupfuurwa takatarisa, vanhu vachityoka makumbo takatarisa. Tochema tanzi masanctions, zvokunzi masanctions ngazvigadziriswe. Vagadzirisa izvozvo zvofamba nemazvo chete chete ndozviripo. Maelection wetiwa marisini asina mhirizhonga. Maelections anova iwo anosarudza asina kuti tizoenda kukonikoti zvatakaita muna 2018 atikuti tingauya tine masanctions aripo iwayo. Saka zvishamba zviripo kusvika iwo vagadzirisa, nokuti iwo vari kuita zvinhu zvisina musoro kandakazvitarisa. Vakapedza mari, vakadedzana mohlange komisheni ikauya ikabuta zvakaburisa, vanhu vavakaiwa zvisina nemhosva. Asi tikungoona vanhu ivavo vachingofamba mutsvitu, hapana kana wani atambosungwa. Asi unosunga munhu akuta demonstration mutaoni, inyika rudziyiwe.
Aiwa, pana mukoma Fraser Chicks Nathan Sini Hans, I agree with you Mr. Chipere. Asi maybe izwirenyira kupedzisira nderekuti zvii zvamungati zvinofanira kutanga kutoitwa izvezvi kana ZANU-PF nehurumende yavamunangagwa ichida kuti zvirango izvi zvibviswe?
Aiwa, zvakatanga kuita kodzero dzevanhu. Ngavasiye vanhu vanoda kudemonstrata, kudemonstrata vane zvinyunyuto zvavo vobuda pachena. Tochiziva kuti munhu haisi mhuka, munhu vakangofanana naiwo. Ende vanofanira kungoziva ivo vamunangagwa ivavo nezanup f yavo kuti nyika iyi vane vamwe vakatoifirawo vasiri zanup f, kune vamwe vakaremara vasiri zanup f. Saka ngavadze kufunga kuti zanup f ndiyo pati yega inokwanisa kunge ichitungamirira nyika ino. Ende nyika ino chafanira kuziva vamunangagwa nezanup f yavo ndechekuti hatisi kuda vatongi, nokuti hakuna munhu anotongwa asina mhosva. Tiri kuda vatungamiri, ngavatungamire nyika kwete kutonga nyika. Vanongotitonga tine mhosva yavanotonga.
Tinotenda bava manyatsotaura. Muchipedzisira muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka.
Yes. So before we proceed to other people, there's Spencer Musa, marvelous, who actually put a message on VOA Studio 7 page, that is on the Facebook page. He says these sanctions are not enough considering the pain we have suffered in the hands of our own government. The way people are beaten by the police, killed by fellow Zimbabweans, isn't a joke. After that, they don't just care about the welfare of the people. They are just killing us. I don't know whether we've got a caller or not.
Yeah, I think we have a caller.
Yeah, what is criminal like caller? Yeah, what are you going to pick up for it?
Ngikahle baba ngabe ninjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lobani?
Oh, ukhuluma no Kingfisher.
Yeah, Kingfisher, akutsho ukuthi ibizo lakho lonke lithwani mfowethu?
Ngubrighton Ntini.
Yeah, so ngubrighton Ntini.
Yeah.
Baba Ntini, ubona njani izijezo zenotholezi?
Uma sikhuluma ngezijeziso zenotho, angiboni lutho olubi. Ekuthini ababulali abanyundezeli ama-groundist abayibona abacikele izwe phansi bayenwaywa uma bethe behlaba ngezijeziso ngoba izijeziso azisho lutho kulawo amangcwaba asebashiyile nentandane abazishiyile ezweni. Umbonakalo wabo mkhulu ngendlela emangalisayo. So uma behlaba ngezijeziso akusilutho lokho ngoba ayikho indawo mhlambe ebafanele kulo mhlaba. Ngaphandle kokuba mhlambe babe sesihogweni kumbe babe semajele kumbe banqanyulwa amakhanda wona la agcwele amanzi ngoba laba bantu bajike izwe elihle, izwe ekade linempumelelo laba izidi ngisho namanje mokhe beqhubeka befuna ukucindezela abantu. So in other words, izijezo zenotho kuyikubazwisa nje okuncane kwalokho abakuzwisa abantu ababusayo.
Awubonike phose lokugcina khonapho ke ubaba ugawuliza kuphendula then usihambele baba. Phose lokugcina.
Yeah,
phose lokugcina khona.
Yebo, ake ngithi mina uma sibhekise kahle ababusi emhlabeni akadebe ngento yangena, ababusi akadebe ngochitha igazi. Okwamanje sinabo uma Al-Bashir sebekhalile ngamasongo kasigonyela. Abanye ababusi sithola bafela ekudingisweni. Kodwa-ke thina abakithi amagugrawundisi ababe namangcwaba amangalisayo namanje nokhe besengeza amangcwaba wabo abakalitholi ithuba lokuthi bamele amacala wabo ngaphansi phambi kwenkantolo ezomthethandaba like i-International Criminal Court ibagwele, ibagezise, ibabhadalise, ibahlawulise ngobubi ababenzile ezweni nobubi ababenzile ebantwini babo. Okwamanje izwe balibusa ngenkani ngoba besisaba abantu. Okwamanje babusa bebulala ngoba bekwazi ukuthi abaphephanga futhi abathandwe muntu. That's why sizobathola ukuthi laba bantu bazenza noma yini to safeguard bona ukuthi ukuphepha kwabo yikuba abantu becindezelekile. Kwasa abantu bangacindezelekanga bayazi ukuthi umbuso wabo uphelile.
Sibonga kakhulu ke Ntini, ungathini kusasa mfowethu, eh?
Ngiyabonga.
Yes, so Mr. Ntini.
Unkulunkulu
yes.
Unkulunkulu anenzele kahle VOA ngokusakaza kwenu futhi nokusinikeza ithuba ngoba asikho enye istation esingathola lapha esizokwazi ukuthi sikhe umbono wethu futhi ovulelekile nokuba describe sibachaze lapha ababulali ngendlela abangakhona ngoba badlula ngisho i-coronavirus.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu. So ungathini kusasa, ube lempela fike enhle kakhulu. So the last thing that you are saying there is we thank you Studio 7 for broadcasting the truth. You know, he's saying really we are doing well according to him.
Mm-hmm.
So but what you are saying, the gist of his matter is, you know, the same people that were there when people in Matabeleland were killed by the 5th Brigade are still ruling today. So it doesn't matter. He says it doesn't matter whether you know, the world turns upside down and whatever. Those people should be punished. So now, uba ugawule nxa ngamphendula. 1 minute baba gawule, akumphendule. Umzwele lapho Ntini akhuluma. Sicela umphendule sibili. Mafishane.
Yeah, ngithanda ukuthi ngithi mina, okukhulunywayo lokho, yizinto nje, ezingathi lokhu zibisele emuva kakhulu. Ikakhulu, xa kukhulunywa ngomumo nalowo khona,
akuna muntu kwathiso akuna muntu okulayo lapha eZimbabwe ngamanga odwa la afulunywa la ngamanga akhutshwa inhlanganiso lezimele zodwa ezile agenda yazo regime change abafuna ukuthi into ikulumende ngendlela ngeAmerica abafuna ngayo amakhiyona la asindlela akula lutho abantu abazondilela abazondela umhlabathi bazondela ukuthi but izolo kids babengaphi ngesikhathi esikuraund ama-human rights abakhuluma ngangayo izolo sokufa abantu abangu-seven abantu babekwakungasobantu kwakuzinyamazarini ezazifa ngaleso sikhathi abahambe ngachana le bangazikulumela ingcekeza yabo la kwakuthiwa la
hayi siyakuzwa kakhulu sibongele kakhulu so he's saying that this guy is talking about the past and so he mustn't perpetrate some kind of lies. Maybe you can go to Mr.
I'm not Jokora. Sure if Mr. Jokora is still on the line. Hello, Mr. Jokora.
Oh.
Hello.
Yes.
Yeah, Mamur kunzwa zvanga zviri kutaurwa nevamwe vabva panhare parizvina mino munogona here kutaura mukupedzisana nekuti akusvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tanga tabvunza isu kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa iye zvine izvi kana iyo ZANU-PF ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Zvakanyorwa pa ZANU-PF inozviziva. Takanzwa isusu Ambassador Nichols vachinyatsotaura kuti vakajekesera hurumende yeZimbabwe kuti kana muchida kuti zvirango zveupfumi zviende, gadzirisai nyaya yemareforms, gadzirisai mapolitical reforms, maelectoral reforms nemaeconomic reforms sekunyorwa kwazvakaita padocument rezidhera. Nyaya yemahuman rights abuses ngavaregedze kuponda vanhu, kuuraya vanhu mastreets nekusunga vanhu pese pavanenge vanguvasunga. Tarisai muone zvine izvi, maMDC leaders nemacivic society leaders anogara ari kungori kumakoti achingopiwa matrump up charges avasingazive kuti anobva kupi. Vatungamiriri veMDC vaakutoita ngo vanoshanda kumakoti vanoswera vakagara kumakoti. Iyo inzira yeZANU-PF yekuti MDC isaite chimwe chinhu panze pekuswera ichitsananisana nevanhu vari kumakoti. Saka ngairegedze hurumende kushungurudza vanhu nekurova vanhu nekuponda vanhu, yoita open up the democratic space in Zimbabwe, and then we'll definitely see the sanctions being lifted. And I don't even know what they talk about when they are saying they are sanctions. Ngirikini, America yacho yavanoti inopa vanhu masanctions yakaisa 229 million mugore ra 2019 muZimbabwe imomo. Iyo ZANU-PF yacho yakahaya kambani inonzi Ballard Investments, malobbyist ari imomo Washington DC imomo, avanobhadhara over $1 million. They hired two other companies again, malobbyist. Saka na America ine masanctions against Zimbabwe, sei Zimbabwe iri kubvumirwa kuya kuzoshandira muno kuzoshandisa vana veAmerica vari kuno nemakambani zveAmerica. One of the biggest companies inonzi Trafigura iri muno muAmerica inoshanda nemakambanis eoil ari muZimbabwe. Saka vanotaura kuti masanctions acho ari kupi when America, the biggest country that they say is giving sanctions to Zimbabwe, is trading with them, is working with them, and is giving them millions every year.
Thank you so much, Mr. Jokora. I think on your part, imimi penyu mapeza, so that we are fair, let's get Mr. Gaule to just give us his last take. As we wind up, we just have a few seconds. So, Mr. Gaule, please give us 20 seconds.
Come again, madam.
Can you round up on what you've heard everybody say about the sanctions moving forward? What is ZANU-PF going to do to rectify the situation?
I want to tell you something, that is, we are not going to dance to the tune of the agenda of this white guy who are in Trump in America, who want to pass laws for our country. We are capable to pass laws for our own country, and we are capable to manage our own affairs.
Thank you, Mr. Gaule. Time is up, Baba. Thank you so much, Baba Kulu. Sorry you are out of time, and we have to leave it there. We thank our guests this evening. ZANU-PF Malaki Nkomo, former Incisa South Member of Parliament. Mr. Gaule, Billy Gaule of ZANU-PF, is a former Senator for Cholocho. And Mr. Tawanda Zokora, MDC North America's Chairperson. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mplanganya, who are here in Washington, D.C., and saying to all the women listening out there, please Have a happy International Women's Day on Sunday. It's our day.